sevamwe vakawanda muzvare sezviziva vanorarama nekushandira pachavo vega. Muzvare sezviziva vanoti basa ravanoita rinoda kuti vagare vane mari mumaoko uye vanoti kushaikwa kwemari mumabhangi kuri kuvhiringidza bhizinesi ravo.
Sasa bhizinesi ratinoita zvizhinji isusu tinoita zvemaevents. Saka we get affected because maclients edu isusu vanofanira kubhadhara necash panapa we accept cash. Saka since vane challenge yekuwana mari zviri kuti affecta because they are not able to pay nenguva. Saka zvinoti affectawo kuti tivaitire basa ravo on time. Saka at the end of the day our businesses are affected because they are also affected cash wise. Saka dai vagona kuitawo something kuti vaotinesewo tikwanise kuenderera mberi nebasa ratiri kuita.
Amai Chipo Chauke vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa. Amai Chauke avo vanoti vave kutoita zvekutenga mari kubva kuvanhu vanotengesa mari zvisiri pamutemo vanotiwo vave kutyira kuti kushayikwa kwemari munyika kuchakonzera mamwe matambudziko makuru.
Isusu tinenge tatukawana mari woenda unohodha uuya wotengesa asi pakuda kunohodha ikoko havade iko keshi havade kana kutransfera havade zvezipiti vanenge vachida kuti ubate mari asi kuti uwane kuenda ikoko kunotonowana mari iwo hauna munhu ari kukwanisa kuya chekuzokutengera nekeshi nekokuti iye anenge asina kuwanawo mari ndapedza kuzotengesa neiko keshi nekuti ini ndanichida kuti nditengesewo zvinhu zvangu zvifambe ndinozoti ndaenda pamaagents mutanga zvawatasiwa kumefu kuti uri ani nekuti vakanzi vachazosungwa nenyaya yekutengesa mari kana akuziva wachiziva kuti imi muri wendezvokutenga nekutengesa mangwana muchauya muchida imwe mari iko zvino payakanga irinanenge ichitengesa ne10% but mari idzi dzakwira because cash iri kuramba ichinetsa iko zvino vamwe vakuita ma12% vamwe vakuita ma15% vakunyanyisa kudhura vakuita ma20%.
VaHumphrey Moyo avo vanoshanda pane imwe kambani muvulawayo vanoti vanhu vave kupedza nguva yakawanda vari mumitsetse vachitsvaga mari mumabhangi vachitiwo zvinopisa tisi kuona vakwegura vachirara panze pemabhangi vachitsvaga mari. Mukuru wesangano reaffirmative action group mudunhu rematevereland vareginald Shoko vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari rave kutoda kuti hurumende itore matanho makukutu akaita sekuti nyika ive nemari yayo pachayo kana kuti ishandise mari yerand yekusouth africa sezvo mari yekuamerica iri mari inodiwa nevanhu vakawanda.
Rangu jena randi iyo ndizvingangogona kubatsirawo asi hatimbofungisisawo kuti iko kurandi kwavatirijoina uku havashandisiwo keshi sesu vanoshandisawo plastic mani saka vanozoprinti yakakwana kuti tishandise here isusu ramarandi wavo toziva futi sepatojoina randi iyo tetatora chinonzi mandatory policy cheta china chachiiti ndo munyika cheta kuitwa kubhengi rekusouth africa. Zvimwe zvatingagode kutarisa ndezvokutiko sezvo takushandisawo bhondi yakarenzi yatanga takuona iye muno munyika tikangotarisa tongobvumirana kuti ngatingoiti tiraiti tese tiitewo zimudhola but pakugadzira kwacho nekuita kwacho tite katransparensi kanopawo confidence.
Vashoko vanoti nyaya yekuve nemari mumabhangi ine chekuita nekuti vanhu vane chivimbo here nemabhangi aya vachitiwo mukuru wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya vanofanirwa kuratidza kuti munhu akavimbika vosiya basa sezvo zviri pachena kuti vakundikana kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari. Mudzidzi pabulawayo polytechnic vaemmanuel swanda vanotsigira mafungiro avashoko vachiti zvinoshamisa kuti rbz yave kuda kuburitsa mamwe mabond notes izvo zviri pachena kuti izvo hazvizi kubatsira.
Rememba vamanguja vachitaura vachitiwo kana pasina any change is going kuti vasiye basa but up to now there is no change iri kuitiwa ende futi vamanguja tokuona kuti vachingori pachigaro chavo tisi kuona any changes dziri kuitika is no longer saying anything kuti basa kuda kusiya kana kuti what are the changes dzavaroda kuti vaimplement instead tikunzwa kuti varoda kutowedzera amwe mabond note but it's not changing anything.
Mutevedzeri wecenter for public engagement vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vabatla tambo vanoti rbz haizi kubuda pachena kuti haisati yapfuura here mamiriyoni mazana maviri emabond notes aive anzi navamangudya ndiwo chete aizodhindwa. Vatambo vanoti kuti rbz irambe ichidhindana mumabond notes kunoita kuti nyika idzokere mumatambudziko emakore a2007 ne2008.
Zvichadzora zvakare nhamwai takamboona iyeya muna 2007 nomuna 2008 yokuti iye zvino vanhu vezvitoro vachagamuchira bond note varigamuchira zvakare noruzhinji rwavo vachatengegwa magrocery arimo muzvitoro izvi zvikasara musisina zvakare ava tingati vakutengawo fuel vachapedzisira vasingachakwanisi kuti vawane mari yokunze yatingati maus dollar ekunotenga fuel kunze kwenyika zvichazodzora zvakare yatingati black market yefuel iye zvino tatotanga kuiona zvakare black market yefuel tatotanga kuona zvakare ava madzimai vangu vachichinja mari mumastreets umu vadzoka zvakare vava vazhinji zvakare vachichinja irori bond note vachiri discounter vachichinjawo maranzi mapula nemaus dollars izvi zvichatidzorera zvakare noupfumi hwezimbabwe kumashure zvikuru tatatarirana iko zvino nemaelections kutoenda uku
mabond notes akatanga kushandiswa munyika muna mbudzi wegore rapera mushure mekushomeka kwemari yekunze iyo yakatanga kushandiswa munyika mugore ra2009 vamangudya vaive vati kushandiswa kwemabond notes kuchabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhangi vakatiwo vaizosiya basa kana dambudziko iri risina kupera veruzhinji vakamirira kuona kuti vamangudya vachaita sei panyaya iyi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava